kusanda zvekare makwanani nhasi otro yechitatu gumiguru 2019 pakateerera Studio 7 nepfengo yenyaya dzekuitika muzimbabwe dzamukirwa nestudio 7 iri muwashington dc ichandimaisanesu rongwa enhasi chomba ichikubuda izvo pafacebook page yedu voa shona ndiiaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nyaya dzemihoro tichanzwavo zvanofunga ini vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc
mubanidzwa wenyika yekueurope weeuropean union svondo rapera wakawedza batsiro runopa mumhu yezimbabwe nemari yemaeuro inoita mamiriyoni makumi mashanu nematatu iyo yakanzi sangano iri yakanangana kubatsira mune utano pamwe nezvekudya sangano iri rinoti rubatsiro urwu ruri pasi peurongwa hwaro hwekubatsira zimbabwe kwemakore matanhatu kubva muna 2014 kusvika muna 2020 uye runosvitsa mari yabatsirwa nayo vanhu vezimbabwe neeuropean union pa 287 million euros. Muzinda weeuropean union muzimbabwe watenda kuti sangano iri rakapa rumwe rubatsiro kuzimbabwe nyani mune zvechafu uye vakamboshanda sangano rechristian care rev forbes matonga vajongakaniri westudio 7 kuti rubatsiro urwu rwauya pakanaka sezvo vanhu vakava munyika vakatarisana nedambudziko nezveutano nechikafu.
Tova kuti tiide neeuropean union zvakanyanya nebato rwakadaro nepasana pekuti chokwadi nekuda kwedrout yaiikusperienza senyika vanhu havachina zvekudya vakawanda kusaka saizvi nemvura kunwa chaiyo yava kuita shoma. Saka mukaona shamwari panguva yakaoma kudaro achiunda mari imutsini wakadaro aii zvinoda kuti zvirumbirwe kuti vatibata zvakadaro.
Tiri kuona vakaa kuti mari idzi dzichaenda kumapoka ezveutano pamwe nekubata nenyaya dzechikumuri nemacommunity vanenge vakaremerwa ndekuva mungatarisa kuti dai kuri kwa izvi mari dzakawanda
zvine izvi sekunga kwamurikuezvikundwa ndinoraa kuti divi vedu rezveutano rakaremerwa zvakanyanya ndichitarisa izvozvi zvinyaya dzaana chiremba ari kutaurwa dzenguva nachiremba vakumabasa unoona kuti kune vanhu vanenge vari kumamos area dzakadai sema ana mudzi vana bhinga nemaari kunze the outer circle yezimbabwe anenge aremerwa zvakanyanya nezveutano. Saka kune vanhu vakaona chikafu zvinobatsira vaurwere asi vakaendara unobva mukaona tinkaikurwira chirwere chakadai nehiv chirwere chinodyika zvakanyanya augo kunwa mapidza eeting unachavaihumba saautaudza chikafu utageti vanhu vaone utano zvinobatsira zvakanyanyaanga kuti zvozvivata vane maera vanemaiiachikafu chienda unobva waona mishoane zvikunda vanhu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ndoa ndani mato region 5 muyam katino kwa ya kajima anopua priority hanyo kutipita partner asiwa wawari wawona rekitarisa mamile kudebni wanenga wawari kuseko ya
tiruku kapano European Union waru kutanga wachanda ne sanga nore UTP ne masanga na kumirira urongwa wa munga kuzira ero
kajita na taita my major mafudu ee mando ee humanitarian community ino kodine kwa nation DP saka UNDP ino chichisha na manje ne masa na masa uchozi sasa mwati ndaisenza hizu kuna na Christi ke ndo maranga wane kewa kuchisiza na ane nga chitazirwa wazi number one and nige wala rika je matonde kwenyika masana na chichiri ana biukesi kanyana masanga katoka division kutika kwa anenza ano manya ane kapati bende kwenye unyanzu watu kwenye motika idacho ano wana katu masa hiyo sasa kuti dosa chenza ne UNDP ando uro wapnaka biko uongwa waka ushandi kwe mako eza
nyanji mnye zichikafu Reverend Forbes Matunga wali patroni mare kwenye division kuzumba ajonga kandiri West Video 7 Mujungamiri wekanore Impers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, wakizuna zunikumia shakana wa shangi nyadzi mworo, asi wa mwatairuwi, wariku ya zaonepa wanapo kubatsira kubare rutio. Murefu wanutio kumodinda imwe mari itwa sesu kakao nizuro, asikatise upu kunyazo zishibase kuti wane mari kushandisa zo ipi kuneza wani mabanga. Blessing Zulu 7, apa Dr. Murefu akatangani kwa punza kuti shi chaifwe kwa rutira mshandi.
tinodika mavindi kuya mondra mwezi business director nevashandi varo vanogara pati voonesana kuti dziri kufamba sei pane mukana here wekuwedzera kana mukana hatipokane nazvo asi kana pasina mukana pane ugona kuti womeni akutarisa kuti unochengeta mabasa here kana kuti mokuda mari inoona kunge sakutenda mabusiness achidzivika kana zvanakawo vanhu vanogona kuzoedewa mari asi kuzvekuwedzera mari hazvisi directive inopiwa neto mcos ikambani yakaita ine yatingati co governance structure yayo mabo director nemacommittees anoona nezvekuti vanhu vopiwa mari here kana kuti kwete kambani inozvikwata here kana kutete saka kambani yakaita inokwanisa kuita decision yayo ichiona nemaiiro akaita mafinancial situation yayo kambani iyoyo saka ya vanogona kudhiva asi kuzvisi kuita kambani akawana kuama chaizvo kuti vati vashandi vakuya kubara vakwate kurarama vachipamanisiriza shasha nekonoitire kuti kana musadzo kuti remana rakamira ingone kuita macommitment ari long term saka kambani inofanira kutarisa situation yayo yorekwanisa sustainable kuita izvozvo
asi mainstiti nokupiwa yapemuzaniso rezvekuonamakambani
zvizva ro pano tima makuhalawesi kana maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mutamiri wesangane ro Employers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanga vari parona muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Nezuro banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe, rakazivisa kuti Richard Ndamari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematano ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muno muAmerica vanoti danho ratorwa neReserve Bank of Zimbabwe idanho rakanaka kana hurumende ikatevedzera mitemo nemirayiro yezveupfumi hwenyika inotevedzerwa nedzimwe nyika dzese.
Ndoona sekuti inyaya yakanaka chaizvo tichitarisa dambudziko ranga ravapo rokushayikwa kwemari chero uinayo kumabhengi. Zvoita kuti nyangwe ivo vanga vanayo pamaRTGS acho ari kumafoni zondoti panondotenga paonza kuti nhasi mishini haisi kushanda zvakanaka, sistemu dzedu dziri dhawuni, wonzwa kuti hakuna magetsi. Saka kukaita mari yokuti munhu unokwanisa kuenda mubhengi wondotora woibata maoko ake woenda wondotenga nemari iyoyo. Zvinobetsera vanhu vakawanda chaizvo vanosvika kana kureserve mishoko vavanenge vachitengesawo zvevanhu zvavo vachitengesa muchero yavo vanowana vari musha ikoko inenge ichina vanhu kukusa idaraka zvinoziva rakamirirwa zvizvarwa Zimbabwe kwanisata kuti mari nokuti zhinji rwacho rwokuhoa mari kuti uzivukari yorudzi tinora zvainongudzia maatisirepo chaizvo mari kudhaima kana yavapo inobaikwa mavo zvodzinga zvizoita kuti idatiomazvada mari yavo
mari iisigiani ari here inflation ii
matoza avanoita kuti zvigona kutasa mfina tutupe kwezvino nokuti panobudisa mari iyi itsva iyoyi zvavo sokuti kaiti kuti mari kwenyika yamaus dora iyi for current atinonzwa yai inodhuswa kublack market kuti inenge yakufa kumabhengi neredi yeabizeto yokureserve bank. Saka kana iyoyo kunze angokwanisa kuwanikwa kumabhengi zvekare vataura kuti vachidzera zvinhu zvatengesa kuti kwenyika maexports aya zvinozoita kuti vaone iyoyo. Satsigirwa kwedhora remuzimbabwe kuti sadonha kudonha koko kunozoita kudzidza zvinhu zvinoenderana kuti mari yokudei yakuwanika here muzimbabwe kuti mabhizinesi mani vaiva mabhizinesi vaiva vasa kunoitika here mari iyoyo yakachipe kumabhengi inenge yaiwa nereserve bank. Kana zvidaro zvizokwanisa kuita tengo
akaambo zvimwe zvii vachiti mari vachine vachidini chakavimba nacho chii kuti rwenyu mari kuindwai ingbatsira kusimudza mamiriro akaita zvinyika
chatingavimba nacho rudo ndechokuti kakuru kuti hurumende ne Just bank vamanage so chavo chokuti vachakwanisa kuisa mari kunze dzi US dollar ku bank papo pane chiri chedu kuti rwendo runo kukwira kwavo kuchava kwechokwadi nokuti hurumende yedu muZimbabwe soziva kwedu zvavibiswa zvawanda tisazvivoni zvinhu zvacho zvinovimbiswa izvozvo
tasa zvakaita industry mari dze yavari kuita iyi vanenge vachiwana kupi
ndo patisana kuona kuti vanenge vachiwana kupi mari iyi isitoro kwavati vachaudia zvitengeso kushe asi havana kutaura zvitengeso zvavatengesa kushezvo ndezvipi nokuti kaasa maindastry hasi kushanda maindastry yose akadonhera saka hatisi kuona kuti chavachatengesa mhiri ikoko kuti vawane mari yemuzimbabwe kuda havane dzavo dzavo dzakaviga asi hatina kunge tambodzingwawomwe dzodzo
pane imwe nzira here yavade yavatora kunze kweiyi
njira yavari kuramba chitaura kana vaminista vefani ndeye kukurudzira vanhu kuti ngavadade nechinhu chavo inova ndiyo mari yomuzimbabwe kuti kana tikadada nechinhu chedu chikakwisa kwirawo uremu hwacho ndiyo danho ratiri kuona isu zvimwe zvavai zviri kuitika zvokuti vanofunga kuti mutengo wezvinhu inodzaka kana taizvi nerimwe divi harizvionese nzira iyoyo nokuti vari kukwidza kasinge yepetro nedhiziri rinova ndiro rinonyiswa kutakudza zvinhu zvichienda kumashupu kwese kwazvozotengeswa uko saka kuti ndiratsaa zvinhu zvichadzika sei nhazuro ndizuro pano petro yakakwirazve vhiki yapera yakakwirazve saka izvozvo zvichamba zvichikwidza zvinhu izvozvo
muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio neStudio 7 tovotarisa zvemumapepa anhasi muDaily News munyaya inoti vaEmmerson Mnangagwa neZANU PF yavo vari kuedza kukoka amai Joyce Mujuru nevamwe vaimunzi vechikwata cheGamma Talks kuti vadzoke kuZANU PF. muDaily News mekare mapisa akambira zhinji hwevanhu kubangire mashandisiro anoita makadhi avo ekubhanga sezvo utsotsi nemakadhi aya huri kuwanda. muHerald mune nyaya pamusoro pemari itsva inonzi ichaparurwa mumasvondo maviri ari kuuya. yasvika nguva yenyu vateereri vestudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
makadiko makadiko vashama vestudio 7 nevateereri inoitwawo maichitima ndiri pano vabhimu ndoda kutaura pamusoro perume ava kuchitonga varume kuchitonga ava andizivi kuti ndimunhu chete here kana kuti kunemamwe vafunga munhu wakatiyaruka kwese kunoitwa zvinhu ari kumuteedzera munhu anonzi kemuhati ariko here haasi kuonawo here zviri kuitwa muri izvi vanhu munoita mutsura uyo mumwe atataurika iye ari ofuzirofi kubva paina uyo ndiye asitomboona kana chau kana chidonga aya akaramba zvake ari kuchisoja mumwe zvaita muinti zvirinani haaizombosvika pasvikaro zvineye karo yaitora zvigaro nemakaro nevaudai ehomandi mupenyu here haasi kuonawo zviri kuitwa nabhururu here kuti hamungomudzorawo kuti aiwa kwata kuenda hakusiriko stadhiyamu taiziva stadhiyamu mumugomba umo muchizara kana kukangodaidzirwa kuti musangano kwaizara zvino kana muchida kuti musangano wenyu uyu usafe imi vakuru dai masuduruka mubato renyu imomo muZANU PF mune vamwe vechidiki vane musoro inofunga vanogona kufunga kuti aiwa pangati dai zvino kana muchida kuti musangano uparare zvachose kuti panga pasina pashayiwe nezita remusangano sezvakaita yekuZambia kwaive UNIP asi zvine zvautombonzwa chinhu chinonzi UNIP kana muchida izvozvo rambai muchiita izvozvo nokuti zvinezvika yaNovemba kaaiwa tabata uno amakore mangani pane chabuda here open for business pane business rataona here kati mabhizinesi ese ari kuvhara muri kuitei varumeni ana Jonathan mumwe vanga vari right pavaitaura kuti paakataura kuti I saved a better government than iyoyo ichokwadi nokuti iyo yatove madofu yega ega madofu asingazivi zvaari kuita nokuti kana munyika nachiremba vachichemera kuti tiri kuda mari inzwai vashandi vari kuchemera nzara tarisai muone asi ndopamunotora ndege dzekubhururuka kubva pano paharare kuenda Bhurukwai munoda ndege yekuhaya hamuna kukwana vanhu imi hamuna kukwana tibvireipo ibvai pazvigaro kana musingagone kutonga ibvai siyai vana vadiki variko vana vadiki kana muchida kusiya mazita akanaka kana kuti neramangwana vanhu vazokurespektai sudurukai onai zvakaita Mugabe vanhu vakamhanya mustriti vakanovabvisa tikati Mugabe ngavaende Mugabe vakaenda asi tarisai muone pakufa pavo pakufa kwao munhu wese neakamhanya mustreet wese akamhanya akaenda kanenda kunovaona. Kana muchida kuti zvikunakireiwo, sudurukai ibvai mangwana vanhu tinokurevererai. Ndatenda.
Kwazvai vashamarari vese vestudio 7, ndinotaura pamusoro pemazanu pefu. Mazanu pefu ka, mazanu pefu ka, pete muso itese vanhu vakuru. Ehe, ndatenda zva.
Masera sei vashamarari vestudio 7, ndinomuno muZimbabwe. Itanzwa. Singe isu vemaprivate company devambomiramira vapoti vachitaura navo havasi kumbokwidza kana mari dziri kungoramba dzakastika ipapo. Mabhonasi tiri kungonzwa masivhu sevhanzi anongonzwa tichakutokupai mabhonasi mwedzi uno. Asi takachikumbira kubvunzoka kuni neke muZimbabwe ndio iri kumaprivate industry, chemical industry, kuti dai tibvunzira kuti mucontractor atendiropwawo here bhonasi. Tanzwa nekungoshanda chete bhonasi vaberi mapemanendi vatenge tichingoona vachingopiwa mabhonasi, isusu macontracts hatisi kupiwa. Saka tinokumbira mutibvunzirewo veneki vemuno muZimbabwe ava kuti zvakamira sei ipapo, mucontractor atenderwe ropowo bhonasi kana achishanda pakambani, asi isusu ndi tinoshanda zvokuwedza production, asi bhonasi hatipiwa, vabedu ndo vanenge vachingopiwa chete.
Vashamarari vestudio 7, ndinokukwazisai mose muzita raJesu. Ndinofara kwazvo audio yangu ikaendawo pamhepo, toitawo chichemo munzvimbo yemarondera pakambani inoitwa iyo yekwaProton. Mashandiro aakuitwa ipapo hatichazivi kuti kuchiri kushanda kwebasa here kana kuti tadzokera munguva yaSmith. Kwakunzi munhu akwanise even kuenda nakuchimbuzi kana kunwa mvura, chokunzi mvura inonwa pabreakini palanchi. Ende mitemo yaakuitwa ipapo haichisina kumira zvakanaka. Saka taitikumbira kuti dai kana even hurumende yazvambonyatsongorora mitemo ipapo, kuti mutemo uchiri mutemo wenyika yeZimbabwe here, yevana vari munyika mavo here, kana kuti pakubatwa vanhu uranda.
Magadi vestudio masera sei apo, ndakukwazirai mese munotibatira basa rakanaka, asi chandanga ndichida ngokumbira nokuti ndikuzivisewo kana kuti muudze vakabata matomu enyika, vakabata gurumandira renyika, vari kutambudza gurumandira renyika, vazvenzwewo kuti kana vachinge vakundikanawo ivo vanonzi vamunangagwa EDP, ndinokumbirisawo dei takwanisawo kumbotungamirirwa newedu atakasharudza anova ivo vanezomuchamisa, vasakandira nyika kumawere kana vasingagoni. Zvakaoma kumana, nyika takutoraramira kune dzimwe nyika setisinawo nyika vakomana. Izvezvizvi zvakaoma kutozvitaura, zvinhu zvoda bhuku.
Makadii vateereri vestudio 7 vashamarari? Ini ndinoitwa Mompresha, ndiri kuHarare. Ndoda kungotiurawo kuti vamunangagwa vari kuona here situation iri muZimbabwe, kuti haisi kukonzeresa kuti vanhu vatambure nenzara chete, asi iri kutokonzeresa kubreka kwemamarriages, kufa kwevanhu chaiko, vana vari kusara vanherera. Saka zvimwe zvinhu ngavaite vachionawo vachinzwisisa, nekuti techitotarisa vatiwo ndiwo mukuru vachabatsira nyika, but it seems kuti vari ignorant pazvinhu zvese zviri kuitika munyika. Vanhu vari kungofa day and night, hapana kana betsero yavari kuita munyika kuratidza kuti vane chido nevanhu. Zvinhu zvinoshamisa chaizvo kuti mukuru atarisiri kuti adaro, vanofanira kuchema nevanochema.
Aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo mumashoko avataura. Tinoda kukumbirai kuti mutitumire mashoko enyu panhamba dzeWhatsApp inoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weEthiopia vaAbiy Ahmed vanoti munyika mavo mune runyararo mushure memhirizhonga yakasiya vanhu 60 nevasere vafa uye nzvimbo dzekunamatira zhinji dzapunzwa svondo rapera. Kurwisana uku kwakatanga nemusi wechitatu mushure meumwe murwi wekodzero dzevanhu weOromo apomera hurumende yemhosva yekuda kumurwisa. Kechipiri mumasvondo maviri vanochengetedza muganhu wenyika yeUnited States Border Patrol nezuro vakabata gonyeti rakange riine vanhu vaiedza kupinda muAmerica vasina mapepa. Vanhu 20 nevapfumbamwe kusanganisa mwana mudiki akange ari ega vakawanikwa vakavanda mudumbu megonyeti pakamiswa nemapurisa mumugwagwa uri pamuganhu weMexico nedunhu reArizona. Svondo rapera mapurisa aya akabata 30 nevaviri vakange vakavanda pasi pemabhokisi emichero. Freeman na pasi ari guchi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. European Union inowedzera rubatsiro rwainopa Zimbabwe mune zveutano nezvekudya. Sanganero Employers Confederation of Zimbabwe rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi panyaya dzemihoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disen